Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February the 20th, 2018. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight, we are continuing the conversation around the legacy of the late MDCT leader Morgan Tsvangirai, who died last week and was buried today at his rural homestead in Buhera.
Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-2465-0318. Your number again, 001-465-0318. You can also call us directly on 001-619-2077.
And, of course, we are streaming live on our Facebook platforms. That's at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also streaming live on our three websites. That's www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
Mukombe wangu zvino unopachuka zviro kwazvo unyoro nenyasha dzenyu zvichanditevera mazuva ose eupenyu hwangu.
The late MDCT leader Morgan Tsvangirai was buried by thousands of people, including foreign dignitaries and diplomats, at his rural home in Buhera today. The former prime minister died in South Africa Wednesday last week after battling colon cancer since 2016. Speakers eulogized the deceased, calling him an icon of democracy who fearlessly led a vigorous push for democracy in Zimbabwe despite repeated brutalization by ZANU-PF.
A government representative and ZANU-PF official, Opamu Chinguri, was booed and drowned by MDCT followers at the burial. And sadly, violence erupted as some youths reportedly beat up party deputy president Thokozani Kube and some legislators, including Bulawayo MP Lwazi Spanda, accusing them of being dissidents. They had to run for cover and seek refuge at some nearby homestead. That's where we are today, Mgomangu Jonga.
Ndofunga vechidiki vakawanda vari kushamisika kuti ko Jonga Kandemiri ndevechidiki here.
Varo zvibvunza kuti ko mudhara Jonga wapinda pati.
Kuti youth is here. Asika vanofana kuzova kuti musha une vakuru nevadiki handiti.
Yebo
kunjani. Saka ndakokwa naNtungamiri Nkomo kuti ndinge ndichimutsigisawo pano pamusha wake ndichimutsika ndichimubatsira kunge tichingokurukura nezveupenyu vaive mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakashaya chitatu chapfuura kuSouth Africa mushure mekunetsekana kwenguva yakati rebei kubva muna 2016 pavakazivisa nyika kuti vaive nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Asi tinonzwa kuti vatauri vataura zvakanyanya vachitsinira upenyu nenhaka yasiyiwa navatsvangirai yasiyirwa vana veZimbabwe. Vamwe vangatai vayasiyirwa vana veMDC chete, yasiyirwa vana veZimbabwe, nokuti tinoona kuti vanhu vakawanda kubva kumapoka akasiyana-siyana kusanganisira bato riri kutonga reZANU-PF vanga varipo parufu rwekuonekana navatsvangirai. Vataura vakamirira ZANU-PF ndisachigaro weZANU-PF, amai Opa Muchinguri Kashiri. Vataura kuti vatsvangirai anga ari munhu anga asingadi nyaya dzemhirizhonga, vachikurudzira vana veZimbabwe kuti vange vachigarisana murunyararo. Tinonzwawo vataura vakamirira bato vanelson Chamisa vanove vanga vari mumwe vatevedzeri vavatsvangirai vakurudzirawo zvakare nyaya yerunyararo kuti mubato munoda kunge muine runyararo sezvaikurudzirwa navatsvangirai. Saka nyaya yatiri kutarisa nhasi inhaka yavatsvangirai yekugarisana. Hatingazosiyawo hedu zvimwe zvinenge zvaitika parufu, tinonzwa kuti paita kukikiritsana. Tanzwa kuti mumwe watevedzeri wemutungamiri webato Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vatandaniswa kubva pamariro ipapo kana kubva parufu. Zvimwe zvezvinhu zvinoshoreka, asi zvinofanira kutaurwa nezvazvo kuitira kuti mangwana zvisazodzokororoka. Vamwe vangafunga zvangoitika nhasi kuMDC chete, zvinhu zvinogona kuzoitikawo muupenyu hwedu panenge paitawo rufu kana taka hatisina kuzvitaura tichizvigadzirisa. Ndonyaya yatiri kuti kurukure nhasi emutungamiri
hongo jonga le into edhanisayo kakhulu. Kwenzakale phambi kwabantu abavela emazweni achiyeneyo phambi komhlaba ngoba abantu bebebukele kubomabonakude belalele njalo lakumaradiyo. Imbone inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project yethu le umbiko sisiza ngapha nje kathesi bechothoza kakhulu bangaba chishora mirijonge yayitika nasi kumsha kwaTsvangirai. Vesola kakhulu Dlakela olwenzakale namhlanje emzini kaTsvangirai. That was the Zimbabwe Peace Project. They issued a statement today. And I'm on my Twitter timeline. I can see also a statement from the United States Embassy in Harare. They also condemned this violence, and they are saying, the U.S. government strongly condemns the violence that occurred today at the funeral for Morgan Tsvangirai. He stood in opposition of such violence, and there exists no place for these types of actions today in Zimbabwe as the country moves forward. Yilo udaba isingalo lamhlanje sihlobo zami sithandekayo sikhangela ubaba uTsvangirai imbali yakhe singathi iligacy ngesikhiwa. Ubekiwe lamhlanje endlini yakhe yokuphumula bamngcwabile kibo emzini wakhe eBuhera. Kodwa okudanisayo ikuthi kusuke kwaba lodlakela kwathaywa ezinye iziphathamandla zebandla leMDC. Umsekeli kaTsvangirai umama uThokozani Khuphe ubikwa echayiwe la isiza kubalaye kulolu hlelo sizama ukumfonela nje manje. Uchayiwe umama uLwazi Sipanda ongu member of parliament la ovela kobulawayo la uchayiwe. Abanye abagoqela obabu Abednego Bebe babalekile labo oThokozani Khuphe oLove More begijinyiswa ngabasakhulayo ababikwa bebesithi basekela ubaba uNelson Chamisa. Babagijimisile khona ngale emngcwabeni kaTsvangirai bathi kababuyele kibo le bathi bangabahlamuki. Yilo ke udaba esingalo besijonge kakhulu ukukhangela imbali kababa uTsvangirai njengomuntu obelwela amalungelo oluntu elwela njalo umbuso okhululekileyo. Kuyadanisa nje ukubana sokumele lakho khona laludlakela lololu ngeke silutshiye phela ngoba isehlakalo esenzakale phambi kwabantu bonke bekhangele. Ngakho asixoxene sikhangela imbali kaTsvangirai ilokwenzakale namhlanje emathuneni. Enda Mkoma Jonga Hansi silo baba Obed Gutu.
Yeah, Hansi tinava Obed Gutu. Vanoe mutauriri webato re MDCT. Va Gutu tinogamuchira ipachirongwa.
Maneru Jonga, maneru vatereri makadi yenyu Zimbabwe.
Aiwa tinodavira kuti vanoe Zimbabwe vapenyu vari kuchemawo nemi. Vachisvitsawo mashoko ekuti munge muchitambirwa kunyaradzwa nevana veZimbabwe sebato reMDC. Vagutu, ndinoziva kuti hamuna nguva yakakura muri pano mati tingokubatai kwemaminitsi anoita gumi chete. Mungataura chii pamusoro pekushaya kwavatsvangirai nenhaka yavasiya semunhu anga akatungamira bato reMDC kubva richiumbwa muna 1999?
Jonga kushaika kwa Dr. Morgan Richard Tsvangirai kunorwadza. Rume uyu ichitoshandisa nzwi rechirungu yanga iri doyen ye struggle ye peaceful democratic change munyika yedu ino ichipikirwa yeZimbabwe. Murume akarwa achirwa zviri peaceful kuti munyika muno meZimbabwe muve ne total democratization. Zvichireva izvo kuti pakaitwa hondo yechimurenga inonzi navamwe second chimurenga yakakwanisa kutipa iyo political independence muna 1980. asitawana political independence hatina kuzowana utongi wejekerere wataifungira kuti tichazenge tichiwana. Tiyose tinorangarira kuti hurumende yava Mugabe yanga iri hurumende yeutsinye, hurumende yanga ino udzvanyiriri, hurumende yanga isingatombodi kupakana chance kune mapato ezvematongerwo enyika anopikisa maopposition political parties. Ndofunga vazhinji vatereri vanorangarira kurohwa kwakaita baba Tsvangirai pa2007 paya, after the prayer meeting yakaitwa Zimbabwe Grounds, vakatorwa nevamwe vatungamiriri vakaita sana vamadhuku nevamwe vakadaro vakaendwa nawo pamachipisa police station kwaifiridzi uko munomugedza reHarare. Ndokunorakashwa zvakaomarara ipapo, vakasungwa, vakambopomerwa mhosva yetreason zviri zvokuda kungovagozhesera chete kuti vavore mwoyo vati izvi zvepolitics zvokuda kusunungura vana veZimbabwe kuti vawane complete democratic rule, toda kusiyana nazvo. Asi vakaramba vakashinga. Saka chidzidzo chikuru chatinowana kwavari ndeche iya ingangonzi muchirungu persistence neconsistence uyezve selflessness, kuti kana uchirwira ndima yakanaka, uchirwira zvinanga zvakanaka, chero ndima yogozha sei, usaora mwoyo chero kuita makata akaita sei, usati mukwiza uyo wondiremera ndodududza regai ndidzoke sure kwandabva. Vakati dzidzisa ushingi uyezve nokuzvipira dedication, kuti kana uchirwira kodzero dzavanhu iwe unenge watova a servant of the people. Zvido zvavanhu kumberi, zvido zvavanhu kunyanya, nokuti utungamiri hwatatichiona kuzano nanhasi huchiripo hwakadaro. Utungamiri hunotanga kuzviisa zvido zvavo ivo kumberi, kuti kana paita mamikana yekuti paite zvokuti vanhu vaite mari anga mabhizinesi anga vachi, vanotanga vada kuguta ndivo nemhuri dzavo neshamwari dzavo matumbu kuzvimba kudai nokuguta rudu kunge dzichatsemuka nemari imwe zvoko mhomwe, nokuti vanenge vachizvifunga ivo voga. Zvino baba Tsvangirai vakatidzidzisa kuti selflessness and the patriotism zvinhu zvinokosha. Usati wazvifunga iwe munhu pache zvako, funga vana veZimbabwe.
Thank you there, Mr. Gutenda. Please do stay on the line. As I promised earlier, we have Dr. Thokozani Kupe on the line. Dr. Kupe, good evening and welcome.
Good evening.
I know you can write a whole book about the horror that you went through at Mr. Tsvangirai's funeral today. But first, can you pay tribute to Mr. Tsvangirai? What do you say now that you have laid him to rest? Then from there, please go on and tell us what happened to you and your crew today.
Yes, first of all, I would like to thank our president for his bravery, for his hard working, because he's one man who was a hard worker, who made sure that he travels the length and breadth of the country so that he knows the type of life every Zimbabwean is living, in order for him to be able to come up with solutions on how to ensure that every Zimbabwean has a better life. He was also brave in that he managed to fight ZANU-PF. And I'd also like to say that since he was diagnosed with colon cancer, he also managed to fight it in the same manner he used to fight ZANU-PF way. But unfortunately, when God says yes, no one can say no. But it is a sad reality, though, that as we go to put to rest our president, instead of us, you know, sending him off in a decent way, we have got criminals, thugs, who are sent by some of our leaders to beat up other leaders. I have never seen such, because for me, people must learn to respect the dead. We were supposed to be respecting our president and giving him a decent send-off. But as we arrived at the home state, we wanted to go and greet Gogo before we go to the tent where the service was going to take place. A group of youths came and pounced on us. They started calling us names, you dissidents, go back to Matabeleland, we are going to kill you, Kupe. We are going to kill you, you must leave this party, and so on and so forth. So they started beating us up with umbrellas, with stones, with punches, and they threw beer on us. This is unacceptable, and it's uncalled for.
How many were you, and what's this, the extent of your injuries, if you're injured?
It was myself, Honorable Nzonzora, Honorable Bebe, and Chief Louise, the chairperson of the South African province. One stone hit me at my back, and they were beating us with umbrellas. My back is very, very painful as I speak right now. But I had to make sure that I go back and attend the funeral until we made sure that he has been, you know, laid to rest. But at the same time, one man then asked us to come into his hut because they were so violent. So when we went into that hut, they started throwing stones into that hut, and they wanted to burn the hut. They said, if you don't come out, we are going to burn the hut. They took a stick to touch the house. Fortunately, it was raining. The grass was wet, but it couldn't light. But the smoke was coming into the house. Because they tried by whatever means to make sure that they push the heart and so that we can get them. This is how vicious and how cruel these young men were.
Makupe, uthi wena lisizwe ukuthi izulu belisina, intuthu uthi ibingena endlini. Balayithile utshani babhebha kodwa bacitshwa lizulu, utsho njalo.
Ye, balayithile ngokuthi nalabo kade zine khona kade bengenisa khona bejika amatshe ngelokuzeni kade sokungena intuthu ngokuthi bebetshisa eceleni khona phakade sikhona. Kungayisizulu ngabe kade silikhuluma siza kuthiwa uMakhube labobhebhe labomonzora batshele endlini ngokuthi bebevalile phandle ngale ukuthi singaphumi.
Dr. Kupe, did you report this incident to the police? And if so,
this happened in the full view of the police. Because the police tried to stop them, but they were so rowdy and so vicious. So the police just stood to make sure that they don't come inside the hut.
But are you going to make any reports? Because for the law to take its course, you have to have a docket opened.
You know, we've got our own, because everybody saw what happened. The police were also there. The issue was reported to them. So I don't know what they will do about it, because they saw the criminals. They were with the criminals. And they were supposed to arrest them.
Did you manage to identify any of the people who attacked you?
Some of them, I think Mongoro was saying, you saw some youths from Chitungiza, some from, is it Midland South, and then Harare. They were coming from different provinces. But I did not, because, you know, they were just beating me and I was walking. All I wanted was to just find the rescue. And when I saw this hut, somebody said, just go into that hut. And that's all I did.
Just stay on the line, Dr. Kupe. Maybe Mr. Gutu can chip in there. Mr. Gutu, you are the party spokesperson. What's your reaction to what happened to some of the top officials of your party?
As a party, we obviously condemn those violent acts very, very strongly. I was actually there at Umaniko Village this afternoon. We're arriving there very early in the morning at about 8:30 a.m. Local time. And, it is very shameful. I actually ran short of words just to describe how loathsome, how distasteful, how disgusting these barbaric actions are. And it was obvious that these youths were drunk because I saw them when the incident happened. I'd come earlier, so I was already on the stage. But when I was alerted that that is what was happening, I had to come down.
Hello, Mr. Gutu. I think we've lost this.
Makupe, mamu ulwazi spanda. Sike saboni mfanekiso lapha ekhanya evuvukile ebusweni kuthiwa la uchayiwe. Yebo kunjalo.
Yebo bamtshayile bambaze bamdabulela lezigogo.
Isizwa kuthiwa
bambamba la base bamtshaya.
Isizwa kuthiwa abasakhulayo laba bebesithi pamberi na chamisa. Yebo kunjalo.
Yebo bebesithi khona chamisa chamisa kwabuya lana ukuthi angusheki mkoli. Wabuya ba address wathi khona the commander in chief Mr. Chamisa has said he must stand down. Etela mayuto nalawo. Yiku kuthi bangazathi bayachuma. Yebo, bayena ke Chamisa, 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 wabuya umkhwe wazo address ukuthi Chamisa kuthe khona ngabake bebeni.
Ukonoko kwenza ke leyo ungathi ukuphambanisa njani nanku kaThesi bekumele ukuthi ngazikhuluma ngembali kaTswangirai sikhangela iligasi yakhe njengomuntu wahlukuluzwa kakhulu ekhokhela ibandla leMDC umuntu ebelivele lilonke livele la ekachana bekumele ukuthi ngazikhuluma ngaleyo ndaba kuphela, you know, paying tribute to Mr. Tswangirai, kodwa lamhlanje sokumele sikhulume njalo ngodlakela olwenzakale kini. Ungathi kuthiya ibandla liphi limi ngaphi emehlweni abantu beZimbabwe lokho?
Lokhu kuyadanisa kakhulu. Singakafiki khona lapho, ubaba uTswangirai uthi esebhubhile ngolesithathu. Size impaya ngkhona thina size ngama-8. Ngelanga elilandelayo uChamisa ubesebiza ama-meeting akhanselwe ngu-secretary general wathi njengoba uTswangirai esebhubhile ama-meetings la engasabi khona yena wabeqhubekela phambili ngawo ama-meetings thina sibhizi siyakhala yena ubhizi uthi abantu ngabamfaka ukuthi ngabe ngu-acting president thina abanye sisempeni ngale yena ubhizi mhlabe la kubona ngaphi khona lokhu umuntu usebhubhile usemochari kakangqashwa lo ngungqashwa but usehlezi uthi kabamfaka ukuthi abangelokuvika sisuke lapho kulokuthi sibe size ngabe umuntu kuhle simlalelise kuhle sebebhizi sebechayana lathi futhi yini engihambe e-South Africa ngathatha isidumbu sikababa uTswangirai ngabuya laso lapho kade sise ngibuye ukuthi siyanibeka kuthi sinithelekezele kuhle yithi esesichaya khona lapho kade besichaya bethi lina ama-dividends hamba nibuyelani nikhona ngaloko obulawayo lingama-dividends li
zvakaoma. Dr. Kupe, ndikunetsei nechishona kuti muri mumwe vanhu vakashanda navaTswangirai kubva kare munyaya dzekumirira vashandi kana trade union tikapinda makore kubva kuindependence nyika ichiwana kuzvitonga makanga muri pamwe chete kusvika muumbe bato kusvika nhasi vashayikwe. Izvi zvamungataura pamusoro penhaka yavaTswangirai kubva kushanda kwamakaita navo?
Ini ndiri mumwe munhu wevanhu vakashanda naTswangirai nguva yakareba. Ndakatanga kushanda naPresident Tswangirai ndine makore 31. Ndashanda naye izvozvi kwemakore 26. Tichibva kuZTTU kusvikira tapinda mubhati. President Tswangirai taishanda zvakanaka chaizvo chaizvo. Izvozvi tangachifanirwa kunge tiri vanhu vangachifanirwa kutomukudza tichinomuchengetedza zvakanaka. Asi zvakatitashamadza ndezvokuti President Tswangirai vashaya chitatu manheru. China nakuseni kwanga kwaita mameetings secretary general vekati mameetings iwawo ngaakanselewe nekuto zatingati president vashaya taita mameetings vabetehouse ngaivhara but vachamisa vakakontinua vekaita mameetings vekati vanhu ngavavaise kuti iwo aite acting president vamwe tiri kuchema ivo vari bhizi kumudhara achiri kumochari vari bhizi kuti vati vanoda chigaro ichocho apo tine constitution iri kiri yekuti inini ndii ndakasarudza necongress ndii ndinofanirwa kuacta asi aiwa vaida kuzvisa ivo toenda nhasi kuti aiwa ngatiendei tinochengetedza mukuru wedu zvakanaka parunyararo takutosvika panhamo yacho ndisi vacho vatorohwa ndataenda inini ndikanotora mutumbi wapresident kusouth africa ndii ndakaenda kunoutora ndikauya nawo tikaenda nawo kubhuyera kuti tinovachengetedza kwekupedzisira asi takashamara nhasi makuseni tichingosvika mayuthi kuuya kutanga kutirova nemaamburela nematombo nezvibhakera tikabirwa nedoro tichingofamba tabva taita naki tikaona ine imba yanga iri ipapo vanhu vekati gurinani mupinde ipapo because vanga vakakutowana tikapena ende tanga tine mapurisa ipapo angachitopamba nesu
kubata pinda mumba iyoyo vakati tukanda matombo vakatamba vakati takutopisa imba iyoyo but nekuti mvura nga ichinaya huso vanga vakanyororo havana kuzokwanisa kuti vaite sepisa but vanga vachitotaiwo udzinde wanga kutoramba kuchipinda mumba kuchipinda mumba vachiramba tichingolaita kuchingodzima vechilaita kuchingodzima tichitaura zvikanzi nimuri madizidensi madizidensi dzokera kumatebeleni kwenyu ikoko.
Saka ona Dr. Kupe maziva sei kuti vakurwisai ndevechidiki vebato renyu nokuti parufu panouya vanhu vakasiyana siyana apa
ndizvozvo vanga vachitotaura vachiti chamisa chamisa kubva kwauya Sheki Mukoi Sheki Mukoi kubva auya akati commander in chief vachamisa vati chimbomirai zvamuri kuita chimbomirai kuruva vanhu ndipo pavatanga kuita sei kudzikama. Asi vanga vachingoramba vechingoita because kwatora more than 2 hours vanhu vechirwisa vana mutsepa vekauya vekatadza vese ana gaga vechiuya vechirohwa kuti gaga amborohwa sevakomana ivavo.
Aluvana ovavutswangirayo kuvonile kwenzakale namhla Makupe vona ngani uveya kutini
ndingakhondi tisina tichaiwe ngosimwe opras vona vava vanta vatsvaile yivo vana lavana vose vari havazochiyako Bulawayo okutanga mavanguard vana lava yiva vavi havazochiyako Bulawayo yivo futi avasichai kona lapa mina kuyamhaza tina i-violence kasiyifuni yiko sithi tina sihla vantu ku-m d c asebesuke ezintweni eziyize zabo ndi-m d c ukuthi akumelanga sibe ngabantu aba-violent akumelanga sibe ngabantu abalodlakela akumelanga sibe ngabantu abafuna ukusithuna amandla bengazanga bawanikwa ngabantu kufanele ukuthi silandele ama-constitution kumele ukuthi sibe ngabantu abayenza izinto ezile-procedure izinto ezi-democratic kodwa konke khona konke sebesuke kukho sebenza izinto ngodlakela ye-violence sebephonga ukusithuna amandla ngodlakela futhi mina ngangisakwazi ukuthi yini khona lokhu mina i-m d c engayibumbayo ayila izinto ezinjalo and then mina njengothokozani Kupe ngizahlala ngiku-m d c esiyo esayisungulayo elama-values lama-principles esikwaziyo labana sebedicide ukuthi bahambe ngale bengarespekthi i-constitution bengarespekthi any of ama-principles lama-values.
Please do stay on the line there, Dr. Kupe Mkomangu. Pane vachangotibata ndofunga kudzimba uko avasanda sixhuma umsakazo wenu umsakazo weStudio 7 lamhlanje sikhangela imbali kababa uTswangirai yena obhubhe ngeviki edluleyo kwele South Africa wavekwa lamhlanje emzini wakhe eBuhera. Ubaba uTswangirai ovaleliswe ngabantu abaningi lamhlanje inkulungwane lenkulungwane zabantu ezigoqela iziphathamandla zakwamanye amazwe ubaba oRaila Odinga bebekhona oMoeletsi Mbeki umna wakhe kababa uThabo Mbeki ubekhona laye labanye abaningi esingeke sabaqamba ngamagama sabaqeda bebesikhona iziphathamandla abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe esingathi ngama-diplomats labo bebekhona bevalelisana loTswangirai bekhala kakhulu besithi ube yindoda elesibindi emelane lo mbuso omubi umbuso weZANU PF okwesikhathi eside lisakhumbula ubaba uTswangirai waqala esebenza emine enickel mine wangena kwezama-trade unions esebenza kabanzi kanzima njalo emela izisebenzi bazosungula ibandla le-MDC ngo-1999 kuyikuthi emveni kwalokho ube ngomgcinisihlalo wenhlanganiso ebikhankasela isisekelo sombuso i-National Constitutional Assembly wazongena ke kwezombusazwe 1999 halala iZANU PF yavuka ngobhova khonapho isibona ukuthi sokunzima lapha sengihluthunelwa ke umbuso
Ntungami, sorry kukukanganisa vateereri taati chiedza kuti bate mumwe vatevedzeri vemutungamiri kuMDC vaNelson Chamisa ndinoimba kuti taanavo kuti tinzwo une zvenhoroondo yava Morgan Tsvangirai varadzikwa nhasi Honorable Chamisa makadi
gadzirai tangai magadzira title yangu ndikuzama amerisa maa kutaura zvepakonaiva
ndati mumwe vatevedzeri vemdc
tipagadzira ipapo
ndibatsirei kuti vakafana ubata chigaro
ndozvinoitwa izvozvo nokuti hatidi kuka kuudza nyika zvisizvo
aiwazve vachamisa saka tichikudaidzai kuti munge muchiuya muchitaura zvamatoita izvo zvokuti cherechedzesa nokuti stei chingotarisa kuti vatungamiri nevateedzeri saka inguva yakanaka yekuti mauyewo muchibva masvikogadzirisa kuti aiwa ndimi makabata matomu pari zvino kuMDC zvinove zvakanaka asi inoziva kuti muri kumhanya tine urombo naizvozvo titsauriireiwo pamusoro penhoroondo yavatsvangirai vamachengetedza nhasi
totova mumugwagwa nana vaodhinga vatinawo pano tichibva kunochengeta gamba redu zvinhu zvokuti unenge wakutanga kunzwisisa kuti ichatova chokwadika ichi nokuti chinoita sechiveve unomboita kunge dhirama kana firimu zvichiri kuitika uchiti zvichange pamwe ndiri kurota asi unotoona kuti ndo patasvika apa tichitarisa nhoroondo yokushanda kwemukuru wedu tichitarisa nhoroondo yokuzvipira kwemukuru wedu tinotenda zvikuru kuti vatsvangirai vakaita basa vatsvangirai vakashanda zvine simba vatsvangirai vakasumudzira nyika vatsvangirai vakaendera mberi nedonzo negwara rokuti munyika muve neshanduko vanhu vazive kuti vatungamiri mombe yokuronzera kama wakaringa nzira ndezvevanhu haugoni kuzvitora sekuti ndezvako ndozvimwe zvidzidzo zvatinorangarira tichitarisa vatsvangirai kuvakwawo kwavakaita kumusha kuhumanikwa musha wavo haunga usinganyadzisi vaigara vachiti pano neapo vadzokera kumusha zvinorakidza kuremekedza kwavanga vachiita mararamiro edu nhoroondo dzedu kwatakabva mumaruwa nokuti kazhinji vamwe vakangosvika muHarare vakanwa tii neputugadzike havachazive gozi papata vanobva vatokanganwa kuti kuno kunodzokerwa kumusha nokuti kumusha ndokumatongo kana kubva mubhaibheri chaimo madzimambo aitungamirira vaprofita vaitungamirira vaidzokera kumusha kwavo muchiri kuziva paya nehemaya achipunyaira chiso akati rusvingo rwemakuva emazitateguru angu rwakaondomoka inyaya yakakosha yekudzokera kumusha chinova chidzidzo chabva kuna purezidendi vedu vatsvangirai pataenda kumusha taona kuti vanhu vomunharaunda vabuda zvachose kurakidza kuti vaigara nevamwe zvakanaka muraini imomo kubato kwauya vakawanda mupasi rose kwauya vakawanda vana vaodhinga vana vambeki vekunana da mapati ekunana namibia madiplomats ndingati embassy yega yega zvayo yanga ine kumiririrwa nokutsigirwa kana kuri semumaprovhinsi edu kumadistricts kwese kumaward nekumabranch vanhu vechinji avadadisa vanotungamirwa navatsvangirai varakidza rugo nokuti mutungamiri wedu anga ari chibwe chitedza dende rerudo kana kuchisipiti cherunyararo nokuzvininipisa
asi honorable Chamisa I'm sure you are aware of the violence that marred the burial it has been condemned by those who attended including the Zimbabwe Peace Project and the United States embassy we have Dr. Thokozani Kupe on the other line she has told us how she was attacked and you know together with other party officials by youths who were chanting your name vachiti pamberi na Chamisa what do you say to that
that is totally unacceptable in fact I got a report which report I said to our security guys and our intelligence department I want to get a report by tomorrow in the afternoon of what exactly transpired and what happened we will not accept any abuse of leadership we will not accept any pretense that people are fighting for certain individuals myself included we do not believe in politics of coercion politics of intimidation or politics of violence that is so an MDC is anti MDC it has not been the character of Dr. Richard Morgan Tsvangirai and what he taught us so part of the MDC culture it is not part of the MDC structure politics it is not part of the MDC ideological strategic orientation and for that reason we are going to leave no stone unturned in dealing with any culprit who is going to be identified or observed to have been involved in this phenomenon. Our take when we got to hear about it was that perhaps these are Asian provocateurs who are deployed to try and embarrass the organization. We have had almost 3 days of mourning our president. There was not a single incident. But of course we knew that it did not end without this kind of blood on otherwise an unblemished record of the movement in terms of the way we interact amongst ourselves, but even the way we treat visitors.
As I said, Dr. Akupe is on another line. Would you want to address her directly about what happened today?
Well, of course, I try to apologize when I heard about it, but I apologize without the full fact. I still apologize because it's not our character. It's not the MDC. Whoever did it is trying to achieve and advance an agenda which is foreign to the MDC. We want to make sure that we are working together. Dr. Cooper is aware that I actually requested a couple of meetings. Why? Because I believe that she's one of the longest-serving members of the party. But not only that, she has been the longest vice president of the movement. Not only that, she has been one of the few veteran trade unionists who are still with us. We have been loyal to President Tsvangirai through and through. For that reason, I owe it to herself. I owe it to the party. And we owe it to each other as comrades to make sure that we are united as we go forward. Because we are only but almost there in terms of achieving victory. It's a pity that President Tsvangirai has departed us at this last minute. But we know that the last minute is always dangerous. Dangerous to ourselves, dangerous even to those who support us. So we need to be vigilant. We need to be very careful. And I must say, this apology has to go to not just Vice President Cooper, Dr. Cooper, but he must also go to Secretary General Monzora. Even if I have not received the full report of what transpired, I owe it to them that I apologize.
And Honorable Chamisa, we also heard that the same happened to ZANU-PF National Chairperson, Amai Muchinguri Kashiri. When she was giving a speech, she was being booed and you had to intervene to stop that. What do you say about all this?
Look, you must know that at times, you know, when you are guilty as charged, it's always fair to plead guilty and, of course, plead you know, mitigation. We are guilty as charged. There can never be any justification for intolerance. We are doyens of democracy. We are custodians of an alternative narrative in politics. New politics, new policies, new way of transacting politics on the Zimbabwean you know, platform has been our mantra. So for, we do not want to be the ones who are purveyors of you know, hatred, purveyors of intolerance, purveyors of non-accommodation of others. You know, those who differ with us must be accommodated. This is what Dr. Tsvangirai taught us. He differed with Mugabe through and through, throughout his whole life, that he managed to share a table with him and share in the inclusive government authority and power to serve the people of Zimbabwe. So that is basically something that I had to apologize for, and I did it publicly, not because we are politically, but because we believe in it. We cannot be an alternative without alternative mindset, without an alternative heartset, or without alternative politics.
Mm-hmm. Thank you there, Honorable Chamisa. Please do stay on the line. Makhupe uyakhuluma lapha ubaba uChamisa uthi uyaxolisa kakhulu uLusizi ngokwenzakeleyo kini lamhlanje uthi uzalugcwayisisa lolo daba bajeziswe abakwenzileyo. Ungathini ngamazwi akhe?
Hello.
Yebo makhulu.
Engithanda ukukhuluma yikuthi khona i-violence leyo isukela ebuthini kule ngxabano ngodaba kwele-leadership. Thina njenge-MDC sile-constitution eyayenzwa ngo-2014 lapho engikhulumileyo ukuthi wa-elekthwa ubaba uTsvangirai njengo-president nga-elekthwa njengo-deputy president. I-congress yakhuluma ukuthi uma uTsvangirai ngekho mina yimi engi-elekthwayo because i-congress yekhulumayo, i-congress ye-highest decision making body eyethu yephathi. Kathesi udubo likhona yikuthi omunye lo munye asele ukuthi ngiyo-elekthwayo mina kuthiwe ngi-elekthwe nguTsvangirai. UTsvangirai kala akade engalawo amandla okuthi ethi wena ngu-elekthwayo ngokuthi i-congress yathi yakutshela ukuthi o-elekthwayo ngubani nxa ulokhu zini upresident engekho. So kathesi iqinisekile ukuthi mina uThokozani Khubu yimi engi-elekthwayo constitutionally njengo-president. Akuzo elekthwayo ngokuthi bakuTsvangirai ngakulela kwekhosini okuthiwa uzakhela ukuthi wesengu-28 now some which is Abula and Jalama's mapping, after all, the things which I see is several of some goose. What a lava and a Safuni was in Angela. I was there is in the entire. I mean, I don't know what I'm going to call up. Mean I'm a shall you MPC? The MPC, a year, they are taking a band to a book Congress, they are 2014.
Dr. Kope, that's a very significant statement. I know Honorable Chamisa is multilingual. He understands Ndebele, but for the benefit of everyone else out there, can you repeat what you just said about the leadership wrangle in the MDCT being the root cause of today's violence?
Yes, what I said was that this violence is emanating from the leadership struggles which are there right now. And they are the result of people who do not want to respect the Constitution. As a part of the Constitution, which clearly stipulates who acts when the president is not there. And this was said by our Congress in 2014, to say when the president is not there, the deputy president is the one who acts, who was elected, who is directly elected by Congress. And the National Council cannot substitute Congress. So that is where our problems are. As it stands right now, I am the constitutionally acting president of the Movement for Democratic Change. So those who have decided not to respect the Constitution, those who have deviated from the principles and values of what makes the MPC, it is their own problem. I will remain the constitutionally acting president of the Movement for Democratic Change until we go to an extraordinary Congress, which is going to choose a substantive president.
Honorable Chamisa, how do you plead?
I'm not interested in looking very childish in public. We have organs of the party, and the organs of the party deal with issues within the party. But just perhaps to be fair to you, I need to educate your listeners and educate those who parrot about the Constitution. But the constitution of the MDC is very clear. In the event that the president dies or resigns, there is something that has to happen in terms of Article 9.1.21.1. What happens is that a deputy president has to act. Now, in terms of our constitution, we have three deputy presidents, not one. Now, the only organ that has the power to deal with who of the three deputy presidents is supposed to act in terms of 9.2.1 as deputy president is the National Council in terms of the Article 18. Any other person does not have the right to arrogate to themselves that they are acting. So the National Council is the ultimate say. That is the body that is reposed with the right, constitutionally. There is nowhere in the Constitution where there is reference to an elected deputy president and an appointed deputy president. It's a figment of political imagination by those who are misleading my dear Dr. Kope on the Constitution. I'm saying this as an advocate, and I'm saying this as a patriot, that go to the Constitution. And it's very clear. You do not refer to 2014 or 2014 Congress. It does not arise. The Congress said in the Council, and this was taken to the court. It was interpreted after there was a challenge within the party. The court interpreted clearly how that issue of deputy president has to be dealt with. So we have three deputy presidents who, of course, have a legitimate right to act at any given point in time. But that we had the three deputy presidents all claiming to be active. It needed the adjudication of the National Council, which adjudicated in terms of Article 18, and said, Mr. Chamisa, may you act in the interim until and pending two processes. Number one, we could go back to the National Council and have a vote by secret ballot for a substantive president, or in terms of 6.4.2.1K, or we could go to an extraordinary Congress
and then elect a substantive leader. But as of now, we have an acting president who has been put there by the National Council. That position will not change in heaven or on earth. In if you go to the Mars, to Jupiter, it will remain so. You can go to any court, I tell you, I'm an advocate of the Superior Court of Zimbabwe. I know what I'm talking about. This legal position is unassailable. It's unimpugnable. It is the correct position. And please, let it be understood. And we don't want to have this public space about I'm this, I'm that. We end up looking like we are kindergarten, you know, crew. We are not at preschool. We are adults. We lead people. This thing belongs to the people. Let the people decide ultimately who should be the substantive leader. But in the meantime, the National Council position stands. And if we have any queries or any disputation, they will be dealt at Harvest House. Let it be run. Whoever has a government, a complaint, let them come to Harvest House. Not for us to, in fact, if I had known that you have Dr. Kupe, I don't want this kind of exchange. I'm only doing it for the benefit of your people. We are adults. We are loving people. If we have issues, we can resolve them within our own house. Not for you. For you guys to want to be referees in a matter or a match that you are not qualified to be umpires upon.
Kusi kuti tine chekuita, asi kuti tine chiteera, zviri kubvunzwa nevateereri, saka takutsvagai Honorable Chamisa. Kuitira kuti
aiwa asi mune ramangwana musanditira mashuro akadai ekuti panyaya dzomumba medu moda kupinda mubedroom moda kunopenengura magombezi edu kuti muri kuitei mumba medu ka
ndizvo zvachamisa
munotanga mandiudzawo kuti ndozvatiri kuda kuita kwete kundijuma imandikumbira kuti toda kunzwa kuti legacy yasange yaramira sei takutanga kuita hatidi vatsotsi
takutsanangurirai vachamisa kana patadaidzawo muzvare Kupe kwakuri kwekuti vataure semunhu akashanda navatsvangirai asi vazosimudzawo nyaya yaitika nhasi tine urombo ndanichida kungokuti nechiona munogona here kungotsanangura munokwanisa here kungojekesa ndizvozvo saka takutsanangurirai vachamisa ndachida kukumbira kuti munogona here kungojekesawo zvamatsanangura izvi kuti vateereri vamwewo vasinganzwi rurimi rwechirungu nendevele vangonzwisisa kuti zvakamira sei nekuti vanhu vese vari kungoitawo confusion yokuyamajekesa iyoyo
hapamborina confusion jonga nyaya iri pachena semusana wembudzi hapana zvamungamboita pazonzi pane zvakavigwa kana kuita sei bumbiro remutemo remdc rinotsanangura kuti panoshayika mutungamiriri kana kuti paanotindasiya basa pane chinofanira kuitika mutevedzeri ndiye anopinda oekta zvino pabumbiro redu remutemo mukanotarisa mubumbiro redu remutemo ratakagadzirisa tine madeputy president matatu hachisi chokwadi cheuri kunoona kunzi elected ndiratidzei close one zvayo inotaura kuti elected chinotaurwa pa9.21 sekutaura kwandaita muchirungu ndechekuti kuna deputy president anofanira kuekta kana president asipo zvino tine matatu kana tine matatu even president chava vatorina simba sedevanga varipo rokuti anofanira kuekita ndiani pamutemo anofanira kuva nesimba rokuti anoekita ndiani inational council national council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofanira kuekita saka mukatarisa panyaya yebumbiro remutemo ndobva takaita kuti zvataa kuenda kuno dambudziko ratiwira izvi toita sei nokuti nyaya yanga iri payanga semvori yamai Kupe yanga iri pakati pangu navamudzuri mai Kupe ndiri kutoshambisika kuti vazouya nhasi vava kutaurawo kuti ndiri kuektawo aiwa kati akuita chidhanga chidhanga kana kuti kutungana kwembudzi isatiri kupinda imomo takaenda kudare tikati ndo nyaya iri pano tichiudzai kutoita sei tikaudzwa zvakanakana kana kuti article 18 yeconstitution yemdc inotsanangura national council ndo ine simba rokuti panenge paneseka neseka zvinhu zvakawanda inoteketiza zvinhu kuti zvifambe nemazvo ndo zvaikaita kati pachinguva chidiki vachamisa chimbofana yobata nokuti simaonere ndeyekuti vadokta Kupe vakambobatawo kanenge kaviri vamudziri vakambobatawo kanenge kamwe chete inini chimbobatawo ike zvino takatarisana nenyaya yekutigadzirire nyaya dzisaro dzinonge dzakatikoshera asiwo tichitarisa kuti tiita zvimwe zvinoita kuti tigadzirise kuva nasubstantive president anofanira kuzongopinda pachinzvimbo chokuekita kunzimbakato hakusi kuzviridza kureva kundorusa nofambisa uchitsigira nokufeya zvakabva kumaprovinci edu zvakabva kuvatsigiri vedu youth assembly women's assembly zvakabva kuvamiriri veparamende vanogara mukanzuro zvikabva zviri resolution yanga iri kuexecutive zvose zvinhu zvatakatevedzera zviri mubumbiro remutemo. Hatidi kunyevera nyika, toti pane bumbiro remutemo rachorwa, tinofamba nemutemo, tinofamba nemurao. Ndomurao zvaunotaura ndezvatichaita kana tichinge tapedza izvi kuti acting aripo semaitiro andiri kuita. Ndichatoona kuti mangwana chaivo chaivo nebasa randenichiita paavhesao ndopanoperera nyaya dzose, nokuti ndo pahedquarters yepati. Kana pano anenge achiti ane chichemo kana kuti ane gununo, anouya nayo paavhesi togadzirisana. Pane kuti tichinge tichitakuda kuuya kuzotaura pastudio 7 toita kunge vanhu vasina maturo, mukuru wedu achakazorora achangozorora, toita kunge tiri kumusora kuti tatamboya sochema taakupinda munyaya yepokotorisina kana nebasa rese. Ine handidi kupinda ikoko neurongwa. Tiri kugadzira musangano mangwana, ndiri kutokoka vanhu vese vanofanira kunge vachiita basa remusangano kuti ringe richiitwa nevanokodzera. Vanenge varamba vanenge vachiramba izvi vati vari kutsura mutemo. Kana nyaya inetsesesa inodzokera kudare remusangano rinogadzirisa zvinhu, nokuti zvinhu zvose kusanya urangano. Musangano ndo basa ravo kuti vanhu kana tatadza kuzvisana hatiendi pamatv, hatiendi panhepfenyuro kuti hatiri kuita izvi. So tichanga kutaurira naipapo tinodzana makobvu nemateke tofugura hapwa vanhu voona kuti muhapwa medu munei. Musi wasekuru haungofunhurwi funhurwi, nokuti ukafunhurwa unozobudisa nezvimwe zvinonyatisa. Saka isitoziziva kuti zviri mumba takafukidza dzimba matenga, ngatigadzirisanei mudzimba dzedu. Unoona vanhu kufamba vakasimba vamwe vachinyemwerera, hazvinoti mudzimba muno zviwa rinopisa, mune zvinenge zvakasiyana siyana, asi zvinotongerwa mudzimba.
Aiwa, maita basa honorable. Ndofunga kuti vakawanda vanga vachibvunza vanzwisisa. Hanzi panoudzwa mwana wamambo nherera unoteererawo, vakawanda nesitatodzidzawo mamiriro azvakaita. Tinotenda zvikuru, tinoziva kuti mune muenzo amuinaye, hamungazoramba mungori parunhare muchifamba. Mutungamiri,
no makupe ngena konapo.
Mufana kuti ngurive ngano nendimi zonke
ngena ma
chokwadi ndechokuti honorable Chamisa havasi kuda kuteedzera bumbiro remutemo. Bumbiro remutemo ndiro rinofanirwa kutipa gwara kuti semusangano tinoshanda sei. The truth of the matter is that honorable Chamisa does not want to follow the constitution. He has disregarded the constitution. Our constitution is our Bible. It is our guiding principle on how we are supposed to run our organization. As Tshozani Kupe, I am one person who is going to continue respecting our constitution, regardless of whatever. And I am not a lawyer, but I know our constitution like the back of my palm. I know everything. And the constitution further says the president can appoint any other person with the exception of the deputy president and the deputy national chief. It is clearly stipulated in our constitution. So for people to try and bastardize our constitution and give their own interpretations, it doesn't work, because this is not what Congress says.
Vatsamisa mambotaura kuti muri nyanzvi mune zvemutemo, asi ndinomuziva zvekare senyanzvi mururimi rweshona. Hakuzi kupedzera tsvimbo mumakunguwe rekwamuri kuita muMDC uku muchisiya njiva kumberi uku.
Ichokwadi, nyaya yatofanira kuita isusu sevanhu vakura. Ine handidi kutaurira voisi rangu riri pamusorosoro tichange tiri kupopoterana, nokuti vamwe tinoda kufamba munyasha nemurudo rwamwari. Saka zvinoda kuti vanhu tiragidze kuti tinoyanana, hapana kupopoterana. Kana pane nyaya yesekunzwa kwandi kuita kuti Dr Kupe havasi kunzwisisa zvimwe zviri kufamba zvichiitika vachiteerera bhaibheri reconstitution semateerero atinoita. Bhaibheri rinoverengerwa mukereke, hamuverengeri bhaibheri mubhawa, hamuverengeri bhaibheri pamongoti masangana pateminas mototi bhaibheri ngariverengwe. Rinoverengwa mukereke, vafundisi vachibvunzwa, vanenge vachiziva kuti zvadurwa nomweya ndezvipi. Saka naizvozvo bhaibheri redu reconstitution ticharivhura paharvest hour, toona kuti zvinhu zvinofamba sei, nokuti tiri kuona dambudziko riri kuramba richienda, nokuti kune kumwe kuenderera kwatiri kuona kuti hakuchinei nekuda kuti vake musangano wedu. Kunenge kune kamweya kokuda kuputsa kana kokuda kutashaisano
honorable Chamisa. Ndinoromboregai ndingokudzosai zvedu kunyaya yedu yatachikurukura kuti mungaoneka vana veZimbabwe nemashoko api panhoroondo yeupenyu hwavatsvangirai nenhaka.
Pachidimbu, you have a minute and a half.
Aiwa, chaitika nchekuti, oraita, oraita, rangurai, onaribu.
Ini ndima ndijonza. Saka mzandi tanga nukuti zandi batu wa zino nduwisira kwangu. Saka ya ndadoka kwenye nyikoko. President Tsvangirai vakashanda zvakanaka. Tuda kuti ruremekezo rwe gamba ruone kwenye kutakafamba na kwenye yakareba. Ende tinofana kuremekeza bumbiro remutemo wedu. Asi bumbiro remutemo iyi tinofana kuti tirirenge zvakakwana. Nokuti siketudza zvakakwana. Nokuti kasarinzwisisa tinogona kubayana vana yanyamunhu nenyaya isiriyo. Nokuti riri pachena kana pane dambudziko rinenge raitwa pane kokuti tinogadzirisana imo musangano medi momo kuma organs edimo tobuda tane chiri chimwe chete kana tichiwirirana kuti takadza kuwirirana nyaya inesi ndakataura pamusangano ndikati isusu vatungamidziri mabhareta tinogona kubviswa asi musoro unosara uripo musangano ndewevanhu tinodzokera kuvanhu kuti vanhu tichipai gwara tienda mberi tirege kunesana nokuti isi manzwisiro atakuita ndeyekuti ukaona chiri chikupfungaidzwa kwachiri kuitwa pane mwadangu tichisikachidze mumusha pane watainirwa kukachidzwa kana vada kuteserwa maziso ngatisada kufungaidza chiuti ngativese moto vanoda chiuti isi hatina idenge yayo
Mtunga.
Uyakhuluma lapho ubaba uchamisa umama Khuphe ucingo lwakhe solusilahlekele kodwa bebe donselana mpela uMakhuphe utime mphethe ubaba uchamisa utime mphethe kodwa uqatheke kakhulu udaba esingalo lamhlanje ludaba lokudlula kukababa uTsvangirai usanda kukhuluma lapho ubaba uchamisa uthi okuqakathekileyo ukubana behlangane njengebandla beqhubekisele phambili umsebenzi otshiywe ngubaba uTsvangirai ngamazwi manye akhulunywe ngumama uMakhuphe udokotela Thokozani Khuphe bambekile lamhlanje ke ubaba uTsvangirai endlini yakhe yokuphumula khona le kibo eBuhera. Honorable Chamisa, in brief again, let's have your last word in English.
God bless you. God bless Zimbabwe. We are ready to roar. We are ready to win this year. 2018 is our year. It's a game changer. And we are going to make it as a party. And we need to make sure that we are united. We make sure that we keep the legacy of our president, Dr. Richard Morgan Tsvangirai, aglow and alive.
There is not going to be any split. You promise your supporters that.
Well, I can assure you that there will never be a split. But there can be leaders who choose to walk away. We will not encourage them to walk away. We will encourage each other to come together and discuss. But those who choose to walk away, there are others who have walked away in the past. And, of course, they have not reaped a lot of benefit out of it. So it would be very regrettable and also disingenuous on the part of any leader who chooses to walk away from the party because we have come a long way as comrades. But if they choose to do that, it's a pity, and we will simply wish them well.
Vachamisa vatsvangirai vakasiyawo nhaka yemubatanidzwa weMDC Alliance. Zvii zvamungataura pamusoro penhaka iyoyi?
Iyo nhaka haigoni kuwira pasi, haigoni kana kutomboshekwa. Ndobva ndakataura ndakapuwa basa ka. Vatsvangirai vane vhizheni yavakatipa iyoyo yokuti MDC Alliance ndomusimbodzi. Ndo yatichashanda nayo panenge pane matambudziko, pane nyaya yemasisi yanga ichimbonedza maallocation. Tida kugadzirisa wakati tichitaura nehama dzedu kuti tionesane kuti Alliance ive nesimba. Inofanira kuremekedza kwatakasimbawo seMDCT, inoremekedzawo kwakasimbawo hama dzedu semamwe mapato. Toenda mberi tiita chinhu chimwe chete, totsvaga mamwe mapato ari kuda kuti tibatane vanenge vachiva nesimba ravanounza kuti tihwine maelections pamwe chete. Nokuti mhuka yatoda kuti inge iri muZimbabwe isati inokwana munhu wese. Nemunhu anowana yake nenhango yake kana tichinge tabata pamwe chete. Ane kapopi, ane burudogi, ane tsvimbo, ane museve, ngatidemuonera pamwe nokuti denga kutibatsirana.
Thank you there, Honorable Chamisa. We appreciate your time. And this is it, Zimbabwe. Thank you to Honorable Chamisa and Dr. Thokozani Khuphe for gracing our program today. Right, Mkomo?
Asi tine urombo kuti hatina kuwana mukana wekupa vateereri kuti vange vachipawo pfungwa dzavo. pamusoro pemashoko anga aripo nekuti papsazoita kuti papa kukurukurwa asi mazuva akawanda regai tisiye ipapo ndini Jonga Kandemiri ndiri muno mu studio
Lami untungamilinkomo lilahle.